ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sihle Senkosi Mukondo, avo vari kurarama nechirwere chegomarara rezamu. Tiri kutaura naamai Mukondo panguva apo pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu mwedzi uno. Tinokuchingamidza ine mufaro amai Mukondo. Mungatitsananguriro kuti makaziva sei kuti makange mabatwa negomarara rezamu?
Ndiri mudzimai nevana vatatu, ndine makore 50. Ndakabatwa breast cancer gore rakapfuura 2017. Ndaenda kunovhenekwa kucancer association. Chinhu chandaita every year kubva muna 2012 ndaingoti October ikasvika ndokufarirawo karipon taya. Ndomhanya ndoenda kucancer association ndokontributa hangu dzora rangu ndotariswa nana mukoti. Sandakazoziva kuti ndave nechirwere checancer ndakazoudzwa danho rekutora. Ndikapedzera ndaana kunana chiremba kuparira nyatwa ndikaitawo operation zamu rakaziswa. Vachifunga kuti ndaive pastage yekutanga yecancer asi pakupedza operation vakaona kuti yange yatopinda mumwiri wangu mumalymphatic system. Ndakafunga kuti ya stage 2. Ndatanga chirongwa chechemotherapy chekurapa cancer.
Pamakatanga kutora mishonga nekutanga kurapwa zvii zvamainzwa?
Ndanobva kuti unoita unoonda unovita zvinoitika asi unofanira kushinga kunyanya kuziva Mwari, kunyanya kuziva kuti upenyu uyu handisu tinoziva mapedzisi vayo nekuti zvichafamba sei. Tinofanira kuramba tichienda kuna Mwari tichingotaura naye nezvatinoda neupenyu hwaatipa. Saka ndo zano zvandakatora. Ndapedza chimo ndakatorwa futi mamwe matest vakaona kuti kensa yange yapinda mumabhonzo. So stage yekensa yandave inonzi stage 3. Kensa yandiinayo ine hasha, vanoiti an aggressive cancer nechirungu. Type yacho inonzi HER2 positive. Makensa akasiyana pabreast. Pane mamwe ane hasha, pane mamwewo anongovepo asingaite kuti kunyanya kuspreada muviri wese. Saka ndakazoita radiation kupisa futi pange paitwa operation kuedza kuti kensa iite se iparare. Ndapedza ipapo pane mishonga yandatanga kutora. Imwe yacho ndeyegore, imwe yacho ichaendera kusvika makore mashanu. Asi zvinhu zvinodhura zvikuru zvokuti chero uchishanda uri mushandi haugoni kukwanisa kutenga.
Kurapwa kwacho kuri kuendeka here nemaomero akaita zvinhu munyika?
Mumasondo matatu tofanira kubayiwa injection. Injection yacho yakukosta US$ 2150 pafamasi yakatichipei. Zvaireva kuti kune mamwe mafamasi inokosta US$2600 kwete edu aya mabhondi emuZimbabwe ayo. Iwo havatambire pakutenga injection yacho tuende unopaiwa nana dokta kuchipatara. Pane nyaya yokuti kensa yakapinda mumabhonzo inewo treatment yayo. Iwayo futi mamwe ma$200 every 3 months kusvika gore rapera. Kuzoita imwe yemakore 5 years ndeyokutora zuva rese kunge muna neBP unotora tete chacho zuva rese kuzoti mavitamins. Mwiri wako unenge waafekta zvikuru nechimo. Kurapa kwacho kunorwadzisa izvozvo.
Pane chikafu chamunokurudzirwa kuti mudye here semunhu ari kurarama negomarara rezamu?
Saka pakuda kurapwa paya unofanira kuimprova system yako nekutora yekutora mavitamins akati o, vitamin E, vitamin C, vitamin B3 necalcium kunyanya, especially kwandiri because of nyaya yekuti yange yapinda che yanga pararira kumabhonzo as well. Zvimwe zvinoita kana warwara necancer kuti urande uchingodya diet yawanga wakajaira ine zvinotakira, ine mukaka. Mamwe macancer haazvidi izvozvo nokuti anofita, and ipapapo ukangotora zvinhu zvakadaro inenge uchidoibatsira kuti iite se ipararire muviri wako. Saka unofanira kudzidza kudya zvinhu, kunyanya murivo chaiwo, mboora, kunyanyawo kudya sadza rezviyo, rana zviyo, kudya zvinhu zviri zvechinyakare ndokungabatsiri kuti zvikasike kuti kensa isarange ichipararira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai amai Sisesenkosi Mukondo, avo vari kurarama negomarara rezamu. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.